Zara nasi tanga tine ma candidates edu eku Northern Region ku Mash Central, Mash East, Mash West, Manikaland, Mashingo ne Harare vatanga tiri kudzidzisa matauriro ne campaign strategy edu yatalauncha zvara nhasi kuti tinenge tichipakurira mavota kuti chii nevanhu vatiri kuda kuti vazogona kunotivhotera musarudzo dziriko gore rino. Saka musangano wabudirira zvikuru.
Chii chamavaudza?
Tavaudza nyaya yemeseji yedu yeelection yegore rino inonzi equal opportunities for all, kuti chizvarwa chega chega chemunyika yeZimbabwe chinofanirwa kuwana mikana yakafanana. Hakuna mumwe munhu anoti I am more Zimbabwean than the other kana anofanirwa kunota zvisinganzwisisiki umwe achishayiwa kana 10 cents. Saka kampeini yedu yatalauncha nhasi inonzi equal opportunities for all, chizvarwa chedu muZimbabwe chine kodzero yekuva nemushando webasa wekuti araramise mhuri yake mune zvakanaka.
Kwauya vakawanda sei?
Tanga tine makandidates anopfuura 60 zuva ranhasi.
Saka vazvitambira sei zvamanga muchivataurira?
Vafara zvikuru kuti vawana zvekuenda kunopakurira vari munzvimbo dzakasiyana siyana mavari kubva. Vakafara zvakare neposition yedu yekuti tirikuda kugadzirisa nyika, asi isusu hatisi kuti tirikuda kugadzirisa nyika panhau yeupfumi chete, tirikuda nekusimudzira upenyu hwemumwe nemumwe ari mukati menyika ino.
Bato renyu rakasiyana sei namamwe mapato?
Sustainable human development ndo chatiri kukoshesa sepato rinotungamirirwa nemudzimai. Amai vanoziva kukosha kwekuti mwana agare zvakanaka. Saka naizvozvo mai vedu Dr. Thokozani Khupe vari kuda kuti chizvarwa chese chemuno muZimbabwe chigare zvakanaka, uye tisu tega muno muZimbabwe rine 50-50 gender representation. Tikuda zvakare kukoshesa kusimudzirwa kwemunhukadzi mukati mesociety yedu, mukati menyika yedu.